mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 13 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Uremu hwedhora reZimbabwe nezuro hwakadzika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Hurumende inotambira gwaro rinotsanangura kurasikirwa kwebazi rezveutano nevanhu vane hunyanzvi. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti mamiriro akaita zvinhu kumabhodha asisina kunaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dhora remunyika nezuro rakaderera uremu zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica pamusika wemari weReserve Bank Foreign Currency Auction. So ndorapera, dhora rekuAmerica raitengwa nemadhora makumi masere nemasere emunyika, $1 to 88 Zimbabwean dollars. Asi nezuro range rave pamadhora makumi mapfumbamwe padhora rekuAmerica, $1 to 90 Zimbabwean dollars. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti pamusika weReserve Bank of Zimbabwe, hurumende iri kutara mutengo wemari zvisiri kufambirana nemusika. Pamukoto zvondirapera, dhora iri rakambotengeswa nemari inosvika mazana maviri padhora rekuAmerica. Asi gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube uye gavhina veReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangoja vari kuramba mashoko aya vachiti musika uyu uri kushanda sezvinotarisirwa, dhora richiwana mutengo waro roga. Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze.
Muchitarisa uremu hweZimbabwean dollar madonera raita kubva pa 88 Zimbabwean dollars kuAmerican dollar kusvika pa 90 Zimbabwean dollars kuAmerican dollar hazvisati zvanyatosvika, nokuti mukatarisa pamusika wekunze unotaura iwo kuti zvinhu zvakamira sei. Ranga ratosvika kuma 200 sondo inoizvi zvakakatyamadza vanhu, sondo rapfuura kuti pamusika wekunze panga pava kutotaurwa mari yanga yatosvika 200 Zimbabwean dollars to US dollar. Saka iyoyo inoratidza kuti nekushomeka kwemaAmerican dollars nedhimandi iri pamusoro chose, nokuti kana pamusika iwo hurumende vanga vachitengesa mari asi mari yavanga vachitengesa maus dollar acho vanga vatengesa anga asingakwani mari yavanga vatotengesa yacho.
Munorevei ipapo mukatsanangura?
Zvokuti vakahwina mabhizi vamwe vacho vanga vasito vabhadharwa, pane malate in payments. Saka naizvozvo zviri kutoratidza kuti dhimandi iri pamusoro. Saka kana dhimandi yakakwira kudaro, zvinoratidza kuti maringe neparallel market kana pa 90 pairi apa haisati yanyatsodzika, nekuti pamusika wekunze panoratidza chaizvo chaizvo kuti dhimandi nesupply yakamira sei.
Gavhuna weRBZ vamangudya vari kuti havangateedzere iwo musika wekunze kana wemukoto uyu, vachiti pane vanhu vari kuita zveunyikire, hazvinei nemamiriro akaita upfumi hwenyika.
Mamiriro Dutch option yavo mafambiro yaanga richiita zvairatidza kuti zvanga zvisinatoita demand and supply. Zvairatidza kuti pane zvanga zvichiitwa, pane kachitibidika nechiitwa kaita kuti rirambe rakangobatwa rakangomira pamwe chete. asi tinyatsoziva kuti vari kuda ma US dollar acho vakawanda. Saka musika wanga usikushanda zvakanaka. Ndokunga panga paine kubvumirana muZimbabwe pano vakawanda chaizvo. Vanga vaya nekukahadzika kuti mafambisirwo anga achiita musika uyu anga asingayatsoratidza demand and supply.
Dr. Godfrey Kanyenze vari parunhare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Dare remakurukota rinonzi ratambira nokupasisa gwaro rakabudiswa nemapazi matatu anoti rehutano, redzidzo pamwe neremabasa nevashandi. Gwaro iri riri pamusoro pekutsvaka nzira dzekumisa kurasikirwa kwebazi rezveutano nevanhu vane hunyanzvi vachinotsvaga mafuro manyoro. Zvimwe zvinonzi zvakakomekedzwa netsvakirudzo iyi zvakazivizwa kudare remakurukota zvinosanganisira nzira dzekukasika kuwanisa kwezvimwe zvisiri mari zvinogona kupihwa vashandi zvakaita sepekugara, chekufambisa, zvikwereti zvemotokari, kuwedzera mihoro yevanodzidzisa pazvikoro zvinodzidzisa vakoti uye kuvandudzwa kwemihoro yevashandi vezveutano. Jonga Kandemiri abata vanoongorora zveutano vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Ngati nerimwe divi hurumende irikuita zvakanaka kuti yakatsvakurudza kuti ione kuti chii chirikukonzera kuti vana mazvikokota vasiye mabasa kunyanya takatarisana vanhu veutano. Asi nerimwe divi handione sekuti zvaitoda kugarirwa pasi nemakurukota nokuti zviri pachena kuti chekutanga kunyanya takatarisa vanhu vanoshanda muutano, chekutanga havana zvikwanisiro zvokusenza kuti vaite basa ravo sezvavakadzidziswa kunge vachiita muzvipatara. Muzvipatara hamuna mishonga, hamuna zvokusenzesa, hakuna zvekufambisa vagwere maambulensi ndofo. Saka izvozvo hazvitogona kugarirwa nematare pasi, zvinhu zvingori pachena. Chinongodiwa ndechekuti hurumende itarise kana kuti iise mapriorities ayo kune zvinhu zvakanyanya kukosha muupenyu hwevanhu. Tikatarisawo zvakare,
takanzwawo mugwaro imomo vachitaura kuti vashandi vezveutano vanofanira kupiwa zvimwe zvinova kwezva zvisiri mari zvakafanana nedzimba nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Izvi zvinhu zvokungozotutsirawo kunze kwekuti vanhu vari kushaya zvikwanisiro, vanoda kunge vachibata kwaoka mari dzinoenderana nekutenza kwavanoita zvichienzaniswawo nevamwe vari mumapazi eutano munharaunda yedu kana tingatiusati. Tinobatsira kuti vana mazvikokota vagare munyika vachiita mabasa vachibatsira vana veZimbabwe, nekuti kunyange vakavapa Wi-Fi vatiri kuvapa ruhuro rwakakodzerawo. Handione vachizoramba vachigara munyika imomo.
Mataura nyaya yezvikwanisiro kuzvipatara.
Epanga paine vanhu vane chido chaivi chokusimudzira utano munyika vangadai vakatozviona kuti aiwa zvipatara zvedu kubvira zvekumaruwa zvinoite nezvemumadhorobha zvinoda kuvandudzwa zvingatiitwa rinobeten. Zvinoda kupiwawo zvakare zvikwanisiro zvakakwana zvakavandudzwa. Saka chinhu chakakosha kuti hurumende inatse nevatoita dare remakurukota nekuti totora mari papi kuti tiendese kuutano, nekuti utano hwevanhu ndo hunoita kuti vanhu vararame. Vanhu havagone kuenda kumabasa kana vasina utano hwakanaka. Nyika haigoni kubudirira kana kukura kweupfumi hwakukure kana vanhu vasina utano hwakanaka. Utano hunofanira kuenda pamberi.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Vatsigiri vebato rezanupf kwachivi pamwe nemapurisa vari kupomerwa mhosva yekuedza kurambidza mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance vaNelson Chamisa kuita misangano mudunhu iri nezuro. Vatsigiri vezanupf vanonzi vakavhara migwagwa nematombo nematanda kuti vachamisa vasadarike. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vatsigi ava vanga vachiratidzira vakatakura zvinyorwa zvange zvichishora vachamisa kuti ndo vakapa kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri vavo venyika nevanodzidzana navo. kunyange hurumende iri kuti zvirango zvakatemerwa nyika nenyaya yekutora minda nyika dzakatemera zvirango idzi dzakaita seamerica nedziri mugungano reeuropean union kana kuti eu dzinoti dzakatemera vashoma vane maoko aneropa uye vari kuita hori Vachamisa vambomisa kwenguva yakareba nevatsigiri ava pamwe nemapurisa vachirambidzwa kupinda pachiri Growth Point pavanga vachida kuita musangano pamwe nepazvitoro zvepamhandamawe asi vazokwanisa kupinda apo vechidiki vemusangano wavo vauya neuwandu hwavo vakabvisa matombo nematanda mumugwagwa mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaGift Australos avo vari kufamba navachamisa vati vari kushungurudzwa zvikuru nemapurisa pamwe nevatsigiri veZANU-PF kwachivi
vamos ao bloco a programa para não bater o pagamento já no PF não mais tira eu vai buscar o dinheiro leis eu consigo na uma rua do saca vai chamar a polícia nem a soja nem a gente já no PF tua fare uma roadblock agora diz a cura lá and vai lá buscar nessa vale o mito mamãe que é do partido na desumir nem a programa é do dinheiro também já vai ter parte para Growth Point
Nezuro, vatsigiri MDC Alliance vakawanda vakuvara, varohwa nekutemwa nematombo nevatsigiri veZANU-PF, kusanganisira vaibva vakanzela Ward 5, vaDaniel Mberi kunasve, avo vakamiswa basa nerimwe bandiko reMDCT, vati vari kurwadziwa zvikuru nemaronda vakaita nezuro pamhirishonga iyi. Vanoona nezvematongerwo enyika vakazvimirira masvingo vamasimba gonese vanoti kurambidzwa kuri kuitwa vashamisa kupinda maruwa kunoratidza kuti vane mukurumbira unovhundusa bato reZANU-PF
kurambidzwa kwavanelson chamisa president weMDC alliance kuita zvirongwa zvavo kuratidzo chekuti mapurisa nemamwe mapazi ehurumende anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vari muhomwe yeZANU-PF chinangwa ndechekuti vachamisa vasapinda mumaruwa nokuti ZANU-PF inoziva kuti vachamisa ndivo chete tungamiri wemapato anopikira vane mukana wakakura wokukwidza vaiva zvemunangagwa zvakasimba uye vaine mukana wokukunda musarudzo dza2023
gweta rakazvimirira masvingo vaomeni mafa vanoti mutemo wekushandiswa zvisina kuenzana sezvo mamwe mapato ari kubvumidza kuita musangano nemapurisa asi veMDC alliance vachirambidzwa mutauriri wemapurisa masvingo inspector kuda kwache dewa vati vanga vasingakwanisi kutaura nestudio 7 sezvo vanga vari pane ruzha vakatizvifona asi vanga vasingasabatiki vashamisa vanoti vachiri mudunhu remasvingo umwe vachashanyira maruwa akasiyana-siyana vachisangana nevatsigiri vavo vachinzwa pfungwa dzavo munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nemamiriro akaita upenyu mumaruwa vakamira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
asi vakafanobata chigaro chekufambiswa kwemabasa mubato reZANU-PF vapatrick chinamasa vanoramba mashoko ekuti vatsigiri veZANU-PF ndivo vari kuvhiringidza vachamisa kuita misangano yavo bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi mana nemumwe 141 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mana nevashanu 4645 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine gumi nevatanhatu 132,016 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi masere nezvitatu zvine mazana matatu ane gumi nevana 3,183,314 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru zvina zvine makumi maviri nezvisere nemazana mashanu ane makumi mana 2,428,540 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi Sangano rinomirira vatyairi vemarori, mabhazi nemakombi reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDAC rinoti mamiriro akaita zvinhu kumabhodha asisina kunaka, vachiti vanokumbirawo hurumende kuti dino yatarisisa zviri kuitika kwavari. Mutungamiri weZUDAC vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti vanokumbirawo kuti hurumende ivabatsire sezvo nguva inopedzwa nevatyairi vakamirira kudhindirwa magwaro avo yati kuramba ichireba nemazuva mazhinji, izvo vanoti zviri kuomera vatyairi sezvo vasingabhadharwe nguva yavanopedza vari pabhodha vakamirira kudhindirwa magwaro avo.
Seboka rinomirira vatyairi muZimbabwe tiri kushushikana zvikuru nenguva iri kupedzwa nevatyairi vakamira mabhodha makiu emagonyeti nevamwewo vatyairi zvakare. Zvinotirwadza nekuti mari yatinopiwa haikwani kudya pabhodha. Zvinotirwadza nekuti pabhodha hapana mvura yekunwa yakanaka inokwana munhu wese. Zvinotirwadza nekuti matoilets epabhodha haakwani munhu wese. Tiri kuona zvirwere, madhiraivha ari kubatwa nezvirwere zvakasiyana siyana. Isu seunion inomirira matransport workers tiri kukumbira zvikuru kuti zvinhu izvozvo zvitariswe nekukurumidza. Takumbira kuhurumende, takumbira kuminister of finance, kuminister of transport, takumbira kuzvimura, takumbira kuhome affairs kuti paitwe stakeholder meeting nekukurumidza inoitwa kuti zvinhu zvigadziriswe.
Chii chiri kuitika kubhodha uko vaMaguraminga?
Madrivers vari kubirwa vachirwa nematsotsi, vamwe vachifa, vamwe vachikwara. Mari dziri kubiwa dzekudya chikafu, madrivers vari kudya, vamwe vachirwara nemidumbu. Tinotenda maemployers ari kurapisa madrivers. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka pabhodha. Tinokurudzira kuti zvinhu zvedu zvigadziriswe mune zvakanaka. Madrivers vakwanisa kuita meeting nezvimura, vakwanisa kuudzwawo pamusoro pesystem inowaniswa yauya. Isiri kungoramba tichikurudzira mamembers edu kuti ngatirambe tichiita zvinhu zviri murunyararo, tisaise zita renyika yedu mukutukwa. Machallenges anouya anoitika mumabhodha. Nyaya dzemumabhodha hadzisi dzekutanga wablema kuti iZimbabwe kana kuti iSouth Africa. Nyaya dzemubhodha dzinoda kuti tigare pasi. Kana tagara pasi toonesana kuti zviri kuitika kusaidi kupi nekupi. Isi hatidi zvokungotukana, tinoda zvinhu zvinounza masolution, tinoda zvinhu zvinoita kuti zvinhu zvigadziriswe nyika iende mberi.
Saka seZUDAC muri kutivi kuhurumende?
Tiri kukurudzira hurumende kuti zvinhu zvigadziriswe nekuti mari zhinji iri kuZimbabwe iri kurasikirwa nemari zhinji nekuti Zimura inoita basa rekukorekita mari yehurumende. Saka mari zhinji yarasika zvikuru nezviri kuitika izvozvi. Pane corruption iri kuitika nekuti varidzi vedzimotokari vamwe vanenge vakupa madhiraivha mari kuti enda unobhadharira kukurisa pabhodha. Saka tiri kutarisira kuti ZRP nana VID nemaZimura authorities tishande mune zvakanaka, tigadzirise nyaya iyi mune zvakanaka. Hatipo pakutukana, hatifaniri kupokana. Tiri kutarisira kuti tiite meeting trip yekutobva kuno tese tichinosangana pabhodha, tonoasesa, toona kuti zvakamira sei, zvinhu zvopfuurira mberi.
Iwo makambani amunoshanda nawo anoti iwo panyaya iyi?
Tiri kufarawo nekuti matransporters auyawo kuzojoina kuti tibatsirane pamwe chete nekuti matransporters vedu vambenge vachimbonyarara munguva vasingapindire nyaya idzi. Driver ndiye anorwadziwa, ndiye anga achingomira achitaura. Asi ndinofara kuti tiri kubatsirana pamwe chete. Asi seboka rinomirira vatyairi tinongoramba tichingotaura tichiti tinokumbira kuti zviitwe murunyararo zvisinganyatsise hurumende yedu.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Asi mutauriri webazi rezvekutakurwa kwezvinhu Engineer Tedious Chinyanga vaudza Studio 7 kuti sekuziva kwavo Zimbabwe Revenue Authority yakatotumira vanhu vayo kunoongorora mamiriro akaita zvinhu kumabhodha. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti mari yemuZimbabwe ichashaya basa kana makambani akaramba achishandisa madhora ekuAmerica mukuita basa kwawo. Sangano reConfederation of Zimbabwean Industries rinoti rakayambira hurumende kuti isasunga makambani nevanotengeserana. Munyu Zimbabwe, mukuru weZimbabwe National Army, Lieutenant General David Sigauke, vanonzi vakaendesa kuhwange mamwe emauto avo kuti anodzidziswa zvechiuto zvakare sechirango mushure mekunge masoja aya ati anoda kuwedzerwa mari yemihoro yavo. Bepanhau iri rinotiwo Zimbabwe National Army yava kurambidza masoja kubuda muchiuto kusvika kupera kwegore ra 2023. MuNewsday mune nyaya inoti vabereki vevana vechikoro vanopinda pambembezi Primary School kuInsiza muMatabeleland South vakaratidzira nemusi wemigovera vachiramba kuti varairidzi vasingatauri ndimi dzinotaurwa munzvimbo iyi vasauyiswa kuzodzidzisa pazvikoro zvavo. Vazhinji vanogara munzvimbo iyi vanotaura Ndevele, Kosa, Kalanga, Tonga neChivenda. MuNewsday makare majaji High Court neZuro akasendeka parutivi mutongo wavo panyaya yakaunzwa kwavari nevagari zviuru gumi nezviviri zvechilonga avo vakatarisana nokubviswa munzvimbo yavanogara kuti kambani yeDenderi iite minda yokudiridzirwa kwezvirimwa zvekugadzira mafuta ekufambisa dzimotikari. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani pano pastudio 7 tinopasai vatanonoka wande Blessing Zuru Jonga Kandemiri tinokwasai. Taona uyo Mugeni Komichi ari kugeda geda arikungotaura zvisina musoro kuti maelections ngaaregere kuitwa because havana vanhu vanhu ava havana chaunga. MDCT haina vanhu iyo, ivo mekupe chaivo vakadzingwa vakaruza kubato ravo. Iye uyo aripo uyo Douglas Munzura uyo haana vanhu, so vari kunyara vanhu avo kuti vakaenda kumaelection vanhu vaya vakadzingwa vanongodzoserwa nevanhu nekuti simba riri muvanhu. Ivo havana simba, vanhu vacho vanongodzoserwa nevanhu, vanhu vanengovavhotera vakumhanyamhanya. Iagenda yeZANUPF iyo, iagenda yeZANUPF iyo haisi pati yativatyawo. Mukomana ngaapinde mukomana.
Makadii pastudio apo vashamarari vose. Makatiitira chinhu chakanaka nestudio 7 kuti titauro vane nzeve dzekunzwa vachinzwa zvimanzinzinzi zvichingoonekwa. Munoshamisika nemurume anonzi Komichu nguva yataura achitaura naBlessing. Unoona kuti vakomana unonzwa vanhu vachiti hanzi sisida kumirira zvido zvevanhu. Zvido zvevanhu vapi? Vanhu vamuda kumirira naye vaKomichu. Vanhu vakasarudza vatungamiri vavanodai muri bhizi kudzinga. Muri kuda zvido zvevanhu kana kuti muda zvido zvenyu mimi chete muri tuna dhaki? Zvido zvevanhu ndevapi? Vanhu vakasarudza vatungamiri vavo muparamendi muri bhizi kudzinga. Pedzezvo muti hanzi tikuda zvido zvevanhu. Zvido zvevanhu zvipi?
Kamusoro yevawandi inda kuti ana kamusoro vemuchinda wendivalue weff right. Mukamutera zvakanaka naka ndakamutevera chida kuzama kuti ndinzwisise pamusoro penyaya dzake ka ndikanyatsokutoona already kuti these people havanaikana nevana vezimbabwe vari kushandira ZANUPF varume ivava vaitizi veeff. Hakuna eff yakambofanana izvozvo yekuti ivo kavanopresa ZANUPF. How can you praise munhu akakudzvanyirira kuti azondipatire chingwa nezvimabhinzi zvehaizvitotenda noda kwaizvozvo? Iwe ungatenda kuti wapuwa tine chingwa une shuwa here kuti wendivali wewe muno muzimbabwe kune vanhu vangani? Chingwa chacho chiri kusvika kuvanhu vangani? Shuga yacho iri kusvika kuvanhu vangani? Saka unoona kuti these people ka havarana direction ende mukamuteerera ka munhu anoita fight against zvakanyanyisa vanhu veMDC Alliance. Pandokutenda zvangu nekuda kwababa vari kuamerica vadzokora, tinogona kuva ndovateerera zvakanyanyisa, ndozvitenda zvikuruza. But ava veeff kaivava vakafanana nemutwakazi, havana kana pavakavhusira because havana kana direction yekuti hava kampeni vachinangana nezvavo kuti ivo ipati iri kubva kupi chindepi. Vari kuita zvaezvisaimisa.
Makadii vashamarari vestudio 7, indonzi Benjamin ndiri kunyukaso South Africa. Ndinoda kupindura hangu pana vedu vaKomichi vari kutaura panyaya yekunzi maelection ngaambomira. kana yawa jizwa kuti vanhu vasimbutsikana nezvo vari kuita uku sivhise vanzi mavenda vapi nevapi maelection angokonerei kuita maelection anotofanira kuita kuti vanhu ivava vagutsikane zvavanoda vasarudze munhu wavanoda hatingamisi maelection nekuda kuti toda dialogue kana ivava vachiziva kuti nechipati chavo vachahwina andei kumaelection tione vari kudiwa nevanhu vobva vamiririra vanhu vavo kuti zvavo zvokukwera vachirikola vanhu
Studio 7 apo, hey, vamonzora na vakomichi. Varuma avo vavhiringa nyika, vatadza kumira pachokwadi. Tarirai zvinova kutotsvaka-tsvaka zvekuti dai maelections arega kuitika. Just because vanoziva kuti ivo havana vanhu. Vakangozvitsvakira simba ravo.
Makadini vashamarari veStudio 7, makadini mhuri yese yeZimbabwe. Tinoda kutaura pamusoro penhau iri kutaurwa navakomichi veMDCT inotungamirwa naMonzora Douglas. Vari kubuda pachena kuti vari kutya sarudzo. Uye nhau yavari kupa muenzaniso yekuti 2008 pakazoitwa unit government vanhu vakagara zvakanaka. Nhau iripo tine mapato ari kuziva kuti vanhu vakatoenda kusarudzo nhasi mapato iwayo anoluza. Mapato iwayo anoti ZANU-PF inotungamirirwa naED Munangagwa, kozouya MDCT inotungamirirwa naDouglas Monzora. Sezvakangoita Robert Mugabe 2008 anotoziva kuti akadyiwa, saka kuti vawane relevance vakabva vati ngatiitei unity government nokuti vaitoziva kuti the following day vanenge vasiri tune. Ndo zviri kungoita futi MDCT yaMonzora vari kutumwa neZANU-PF kuti imimi ipai recommendation yekuti tisaita maelections nokuti vanotoziva kuti izvozvi vanhu vakaenda kumaelections izvezvi Chamisa ari kuzotonga nyika.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mangwanani ano dare reparamende yeAmerica kana kuti House of Representatives ravhumirana nemavhoti 219-206 kukwidza mari inogona kukweretwa nehurumende yeAmerica. Izvo zvichabatsira kuti hurumende ikwanise kuita basa rayo nekubhadhara zvikwereti zvayo kwemwedzi mitatu iri kutevera. Dare resineti yeAmerica rakavhoterawo bhiri iri zvondorapera, zvinoreva kuti bhiri iri rava kuendeswa kumutungamiri wenyika vaJoe Biden kuti varisaine kuti rive mutemo. Mushure mokuvhoterwa kwakaitwa bhiri iri, vamiriri vebato reDemocratic Party vanotarisira kushandira chirongwa chavaBiden chinonzi Build Back Better kuti chibudirire mwedzi uno usati wapera. Asi nyaya iyi haipereri ipapo, sezvo hurumende yeAmerica ichizodazve kuti iwedzerwe mari yekukwereta muna zvita. Kana hurumende ikatadza kuwedzerwa mari yainogona kukwereta muna zvita, zvichakonzera kuti America itadze kubhadhara zvikwereti zvayo kwokutanga. Izvo zvichakonzera kudzika kweuremu hwemari dzemunyika zhinji pasi pose. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uremu hwedhora reZimbabwe nezuro hwakadzika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica. Hurumende inotambira gwaro rinotsanangura kurasikirwa kwebazi rezveutano nevanhu vane hunyanzvi. Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti mamiriro akaita zvinhu kumabhodha haasisina kunaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanura Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.